mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237. Zimbabwe nezuro yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango. Bato reMDC Alliance rinoti uori ndihwo huri kukanganisa nyika kwete zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo nezuro. Nezuro kwekare vanhu vanomwe 7 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu 8276. Vapora munyika vari kuita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 7797. Zimbabwe nezuro yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari mubato reZANU-PF. Mapato ezvematongero enyika ane maonero akasiyana panyaya iyi. Vanopikisa vanoti Zimbabwe yakatemerwa zvirango neEuropean Union neAmerica nekuda kwekutonga nedemo. America inotiwo zvirango zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani avanochidzana nawo vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vaMnangagwa vakatura mashoko kunyika vachiti chimwe chinangwa chezvirango ndechekuda kupidigura hurumende yavo.
Sanctions have limited Zimbabwe's capacity to respond to the COVID-19 pandemic. However, we are grateful to those nations and organizations who have stood by us and supported us in fighting the pandemic. Sanctions are without doubt a form of aggression against my country and a tool of regime change.
Zvirango izvi zvakakanganisawo zvakare Zimbabwe muurongwa hwekurwisa chirwere cheCOVID-19. Asi tinodawo kutenda kune masangano nedzimwe nyika dzakabatsira. Zvirango izvi zvakananganawo nekuda kupidigura hurumende yangu.
The cyber attacks on my country are built on gross falsehoods and the non-existent narratives of a nation in crisis. I would like to once again reiterate that there is no crisis in Zimbabwe.
VaMnangagwa vakatendawo nyika dzemuSadak nekumira neZimbabwe.
This year's Anti-Sanctions Day is being held under the theme Resilience solidarity and progress in a sanctions environment. This theme is appropriate as it speaks to the difficult road Zimbabwe has traveled as an independent and sovereign nation, surviving under the baneful shadow of sanctions has not been easy for us. Our people have borne the brunt of these illegal sanctions.
Gore rino, ningindira ranga rakanangana nekurwisa zvirango izvi kunyange zvakaoma uye kuti nyika itutume munguva yakaoma kudai. Dingindira iri rakakosha zvikuru titarisa nhoroondo yeZimbabwe kubva mukurwa kuti iwane kuzvitonga kuzere.
Let us never doubt the certainty of our victory over these illegal inhuman embargoes.
Ayo mashoko ava munangagwa ari kurambiwa nebato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlwachayo vaudza Studio 7 kuti zvirango handizvo zviri kudzosera zvinhu sure, vachiti Zimbabwe iri pakaoma pamusoro pekutadza kutungamira kwavamunangagwa.
Iri muno muZimbabwe nyaya yemaproblems atiri kupanda maproblems emuno muZimbabwe afanira kugadziriswa muno muZimbabwe pasina zvekutaura zvekuti hanzi kwazonzi kusaenda kuAmerica kana kwazonzi kusaenda kuEurope vada kunodii kuEurope kwacho ivo vachitadza kugadzira zvinhu muno muZimbabwe. Charity begins at home ndozvinotaura chirungu. Saka nyaya yakatipanzire pano yavakaita ravanhu iri nyaya yekukura hondi, iri nyaya yakaitikira muno. Ngatitaurirana chokwadi tipenzirane kuti zvinhu zvakafamba sei. 2002 munozviziva vanhu vakaurayiwa zvinotyisa, 2008 vanhu vakaurayiwa zvinotyisa, vanhu vese ivavo zvinofanira kunge zvichigadziswa tiri muno, kwete zvekuti hanzi unochemera kuti ndoda kuenda kuAmerica, ndoda kuenda kuBritain, uda kudii, ivo vana vako vachichema.
Asivo vamunangagwa nehurumende vari kuti zvirango zvakatemerwa izvi zviri kukanganisa vanhu veruzhinji namabhizibisi.
Veruzhinji vapi? Tisu veruzhinji, tisu guru vanhu vacho, tisu povo yacho, yatikanganisa pano. Hatidi kuenda America isusu, tidi kuenda kuBritain isu. Ivo ndo vane mari vanga vakaunganidza vakaviga mari dzenyika dzikafrizi okureza kuda kuteerera kuti vatore mari dzavo dzavanga vakaita ukoko. Ndo nyaya iripo chete yavari kuchemera kuti vane mari dzavanoziva dzavakaviga ukoko dzikafrizi nenyaya yekutyora kukodzera dzevanhu. Isu tati kuchemera sevana vaZimbabwe, asi zvinhu zvinonetsa kuti nyaya yemagashen iperi. Toda kuti nyaya yekubiwa mari yenyika ipere, nyaya yestate capture kumbunyikidzwa kwekuti dzevanhu kupere, kushandiswa zvisina kunaka kwemauto, kushandiswa zvisina kunaka kwepolisi, kushandiswa zvisina kunaka kwevasori, kushandiswa zvisina kunaka kwekotsi kwepalamendi zvipere. Ndo zvinhu zvatiri kuchemera muno muZimbabwe. Hapana zvimwe zvatiri kuchemera. Ivo havadi nei kuteerera zvekutaura vanhu, ivo vada kumatikidza vanhu titeererei, titeererei, basi ivo vasii kuteerera vanhu. Vanhu vari kutaura zvavari kutaura kuti Zimbabwean lives matter, havasi kuda kuteerera nei. Vanofunga kuti machechi vari kutaura vanopenga here? Vanofunga kuti mastudents vari kutaura vari kupenga here? Vanofunga kuti madoctors ari kutaura ari kupenga here? Vanofunga kuti mateachers ari kutaura vanopenga here? Ivo chete chete ndo vanoziva zvinofanira kuitika muno muZimbabwe. Zvinhu zvavakutaura zvekuti masanction vachinyepera vanhu.
Tinoonawo sangano reSADC richibatana nehurumende vachiti zvirango zvakatemerwa izvo zvinofanira kubviswa. Munoti inazvo?
Hapana chinombodonzi kubatana. Ndebungo munoziva vanhu muchimwa mese hwahwa, munoti kana ungaka even akanzi wabatwa nechakati chakati munongoungana muchikubatanabatana nekuti munombomwa mese hwahwa. Asi hapana kuna kana SADC inosambura. Chinonzi SADC, SADC countries vagare vemo kwete zvokuti hanzi kwai nhingi shamwari yangu yazoti zvakati. SADC countries vanhu varimo SADC vese, munoona pakabuda nyaya yekuti Zimbabwe lifestyle SADC yese yakadeera, Africa yese yakadaira kuti gadzisa zvinhu muZimbabwe. Saka chakakosha kwatiri vanhu vemuSADC, kwete kuti vanhu vanonga vachifara vese vachimbobuta zvakadaidai vese, handiwo vatinokoshesa. Isu tinokoshesa vagari vanoti macitizens eSADC, ndo varidzi venyika, ndo vanhu vatinoti vari kusapota macitizens eZimbabwe, ndo vari kusapota kuti muZimbabwe muve nerunyararo, muZimbabwe muve nebudiriro. Ndo vanhu, ndo SADC iyoyo.
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, vachipindura mashoko avamunangagwa ekuti zvirango zviri kutadzisa Zimbabwe kurwisana necoronavirus, Dr. Evans Masitara veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vanoti zvirango zviri kutaurwa navamunangagwa hazvina zvazvinokanganisa munyaya dzezveutano, vachiti pane masangano akazvimirira mazhinji ari kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano.
Ndinofunga kuti nhau yemasanctions ikuramba ichishandiswa seexcuse yemapoor priorities nepoor governance nekusarongeka kwehurumende. Sezvatayangoona mumapepanhau, pakaitwa COVID, maorganization akaita sana WHO, UN neamwe makampani vakaisa mari muZimbabwe yekubatsira towards kuti tibatsirikane panhau dzeCOVID. Asi tinoona kuti nyaya dzecorruption ndodzakaita kuti mari iyoyo isashande zvayaifanira kushanda. Public knowledge kuti aimbova health minister akatodzingirwa nyaya idzodzo dzecorruption, asi hapana akasungwa. Saka isona sokuti maexcuses ekungopomera masanction, but nyaya iripo yenyaya yekusarongeka nenyaya yecorruption ndoyekuita kuti even COVID yacho tisadile nayo zvakanaka, even zvipatara zvedu zvisashande.
Kana tingatarisa zvirango zvacho izvi, zvingabata nyaya dzezveutano sei muZimbabwe?
Ini zvondinesa kunzwisisa because panotaurwa embassy emawestern countries acho anenge achitaura kuti aiwa izvi zvirango izvi zviri pama individuals ezanu PF, ndo vasingagoni kutravela, ndo vasingakwanisi kudila kuti makambani ava dile nema western countries, uye ami yedu haikwanisi kutengeserwa futi kubva kuma western countries. Asi pakunoya kuhealth, tinoona futi kuti ma western countries acho through ma different NGOs vakusupporta health yemuZimbabwe to the tune of millions per year. Vane maprograms aanoita direct funding, but on government side haisi kuprioritiza health. Then voten around vobva vada kublama ma sanctions, which doesn't make much sense to me.
Imimi sana chiremba muZimbabwe, masanctions ari kutaurwa aya akambozvirengawo here mashandiro amunoita muzvipatara kana kuti mumasejari mana chiremba?
Chinotovhiringa kushanda kwemahospital nemashandiro edu sana chiremba kushayikwa kwezvunhu, ende nguva nenguva vana chiremba vanotomboita mastrike, vanotomboita mameeting even at the highest levels vachitaura kuti muzvipatara umu hamuna zvekushandisa. Tobva panyaya yezvekushandisa koya nyaya yemasalari yave nenguva, even masalari acho asina kukwana, vanoti orit vanoda enda kubasa kwacho kuti vanobatsira vanhu. Zvekushandisa zvacho hakuna nekuti hurumende haisi kuprioritiza kutenga zvinhu izvozvo. Chavanoda maybe kutenga mota, votengera maRange Rover kune mashefu ekuhealth services board, asi muchipatara hamuna mabandage, hamuna betadine. Saka kuzoti imi mokublema masanctions asi mukukwanisa kutengerana maRange Rover hazvimeki sense.
Avo vange vari Dr. Evans Masitara veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vari parunhare kuKenya neStudio 7. Nerera dzinochengetwa naGogo Online watiwa kuAtlas Compound kuMount Hampton dzaita rambo rakanaka sezvo dzawana ari kuvabatsira kugadzirisa dzimba dzavo mvura isati yaturuka. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vanoita zvemutambo nekuimba muzvare Felistus Murata, avo vanozikanwa nezita rokuti Amai Titi, ndivo vari kuvakira vana ava dzimba dzekugara. Vanoti vakasundwa kubatsira nherera idzi mushure mekunge vanzwa nyaya yedambudziko radzo munhau dzaingotenderera pamadande mutande nemudzinepfenyuro dzakasiyana siyana. Mushure mekushanyira nzvimbo iyi, Amai Titi vanoti vakabva vakumbira shamwari dzavo dziri kunze kwenyika kuti dzivabatsire.
Ya ndivandaona kuti zveshuva kwanga kune need ku Mount Hamden. Ndobva ndaenda, ndakatanga ndaenda ndiri ndega ndakazvimirira. Ndobva ndaspenda something like $1,000 ikatenga grocery ye $500. Ndakasvika nchinopana gogo nezvimwewo zvaidiwa nembatya. Zvibva mupocket mangu. Ndapedza izvozvo ndobva ndazoita life ndichiapproacha my social media handle. Ndobva ndati ngatibatsiranei. Saka vekudiaspora vakazotanga kutusa madonations avo through inini ndichigara ndichienda kundichiendesa hembe. Ndakaendesawo mablankets akabhadharwa nevanhu vekudiaspora. Tikaendesa mvura nekampani yangu inonzi Enrisha Holdings, kampani yebrother yangu. Tikanosupply clean water, tikasupply mablankets, tikasupply 72 maboxes cooking oil, tikasupply chibage nehupfu, about 50 bags zehupfu, tikasupply mbatya nevamwe mateenagers angaripo, tikatorawo hembe tikanovapa.
Vamwe vanochengeta nherera idzi, Gogo Grace Mikioni, avo vakaratidza Studio 7 dzimba dzaigadziridzwa dzacho, vanoti vana vanorumwa nenhata uye dzinopinda mvura kana kuchinaya.
Tine kuru yana maititi ndo iri kugadzirisa denga nekuplasta. Saka pangosara portion iyi nekuturika denga nekuzogadzirisa rimwe side iyi nekuti vana vanga vakurumwa netunhata tukumakonzo.
Rumende yakambotora nherera idzi nechisimba kwevhiki nhatu ikadziendesa kunzvimbo dzinochengeterwa vanoshaya, asi ikazodzidzosa ichivimbisa kuti bazi rezvemagariro evanhu raizodzibatsira nezvekudya uye kuvawanira nzvimbo yekuvakira musha uri nani pasi pekanzuro yezvimba. Asi zvose izvi hazvisati zvaitwa. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti chikafu chakavimbiswa nehurumende chaifanira kuenda kuvabereki chaivo vevana ava, sezvo vainge vatenda kudzokera kudzimba dzavo. Vanoti kuti vana Gogo ava vapiwe pekuvakira vanofanira kunge vaine magwaro anodiwa. Yakamirira Studio 7 Mount Hampton, ndini Kiri Mudzamiri.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekushaya kwemuimbi rapper Calvin, uyo akashaya mushure mekurohwa nemotikari isina kumira nemusi wemugovera, asi akazosvika kuchipatara chemupindo atoshaya. Herald rinoti zvikoro zviri kuvhurwa nhasi kuvadzidzi vachanyora bvunzo dzegrade 6, form 3 neform 5 gore rinouya. Daily News rinoti mauto nemapurisa vakagadzirira kumisa kuratidzira kweMDC Alliance pamusoro pekumbomiswa kwesarudzo kana kuti by elections dzekutsvaga nhengo nemakanzura eMDC Alliance vakadzingwa nebato reMDCT riri kufanotungamirirwa naMushare Tokozani Kupe. MuDaily News mekare vaimbi vagurukota muhurumende neumwe wevakuru vakuru mubato reZANUPF vaDidmas Mutasa vanoti kusagadzikana kuri mubato iri kuri kukonzerwa nevakuru mubato iri vari mupolitibro nemakurukota ehurumende. Newsday rinoti panyaya yegukura hundi vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kunyarara asi vaterere zvikuru. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamusoro yemhuri yeZimbabwe inoti makwazivai kwazivai vashamarari vana mukoma Jonga Kandimire. Andakatarisa hangu nyaya iyi yehurumende yedu iri kutonga iyi ndoisina zvairi kumboita zvachisikana, kutiti zvairi kuita madzana mbwanana iri kuronga hatomboshanda kuti vangati kwai obhana USA iro riro rakatobata nyika, vari kuita mabhizinesi vari kutosungukira nekuda kweUSA. Iri renyu zim dhora ramakaisa harisi kana kumboshanda kana kahwani, zvokuti zvamuri kutaura zvokuti kwai hee tobhana USA, USA yedu makabvira rini, gore ripi ramakabva muchingozama kushandisa mari yenyu bati makakundikana? Hapana zvamuri kumboronga. Tatichikumbirawo kuti dehurumende dearonga zvinhu zvino kwete zvairi kuronga izvi tokutambura isu vana vezimbabwe nedzimwe nyika tokupoya zveshuva mabhodha hatingambokoni kupoya nekuti nyika yedu haina mabasa hatisi kurarama zvakanaka mabhizinesi acho haasi kufamba munyika medu nenyaya yekuti hatisi kushandisa mari yedu zvakanaka muri kubhana hesi saka tingararama sei muzimbabwe macho topoya mumafenzi vamwe ari kufira munana Limpopo ndatenda hangu ndoitwa Douglas
zvaikwazvai pastudio 7 apo makadini vateereri mose nana mukoma Blessing Zulu wanatanonoka wande ana jonga kanembiri ini ndinoitwa sarudzai mutsikira sarudzai mutsikira musukuru wabheneta mutsikira musukuru wabheneta gutusa wekwarugoi pamasitoro ini ndiri kupopotawo pamusoro pemuhuro wematicha ngatisangotarisei saidi redu rekuti dai vana vadzidza asi titarisewo saidi rematicha wedu wei maticha anonzwisisa tsitsi wedu wei kamari kavari kutambira imajini anewo vana vari kuzvikoro vanorarama sei nyange akanzi ane vana vari paday school chaipo haakwanisi kubhadhara fisi yemwana because ipapa pamari yaari kuhora inongokwanisa kubhadhara fisi yemwana hwani wamwesa vakanaina vari usekondari kana mumakoreji oita sei maticha arupisa tsitsi masabhuku budai mukati mazvo nemadzise mushatengo imi nezanupf ba imi muri wekutonga mavhireji kwete kutonga maticha maticha ari kudzidzisa wana kwete kuti imi hazvisi zvemisangano ba kana maona zvichiita imi masabhuku chiendai muzvikuru munochore shoko zviticha wana
Mamukazi pastudio 7 vateereri navashamarari vose hatinokudai chaizvo nenhau dzakanaka dzamunotipa ini ndinonzi Mupofu ndiri kuno kuKwaZulu Natal vakomana ndaita mubvunzo ini ndiibvunzireiwo mubvunzo uyu kuda masabhuku pane mamwe anoteerera studio 7 namadzishe vandibatsirewo kuti maqualifications avo ivo avanodaro kuti maticha achivhundudzira maticha kuti asi kuenda kubasa maqualifications avo havakwanisi here kuti vaite ivo maticha ivo masabhuku acho namadzishe vangoita ivo havo maticha vaone kuti zvinodzimba sei kuti munhu asevenze asingawani mari mwana wake achitambura achinonga zvosvenomuromo ivo vongo vanhu vanoziva here kurwadza kunoita kudzidza tora nguva yako uchiita macommitments ose maassignments hongouya hona kana chaunopiwa mhuri yako rarama ichitambura iwe uchisevenza masabhuku namadzishe please regai vadzidzisi vapiwe mari regai vataurirane nehurumende vapiwe mari inovakwanira kwete kudzvanyirira vanhu nokuti munosapota ZANUPF no
kana pafuta pana wekorona mutora vanhu vekorona pahumana apa hatida kutaura chokwadi chacho mamwe mafiga akungobuda ekorona irunzi iri kuitika vanhu vari kubatwa nekorona korona zimbabwe mamwe acho ndekunyepa iZANUPF yozama kuda kuti munyika vanhu vasasununguka vasaita musangano vasaita nhikiri nhau yemabyelection inoda kuitwa pamberi apa ndiyoda kuvharidzira wonyepa kuti asanonzi chirwere chekorona chichiri kutekeshera munyika vachipa manhamba ekunyepa hakuna zvakambodaro mhano vanonyepa vanhu vanonyepa dai kunzi mushira chodo ngambondidanani panotesta vanhu vachitione zvisho kuti vanhu vanenge vabatwa zvechokwadi kana kuti ndezvekungotaura kuti vawane kuti varambidze kuti vanhu vaungane varambidze vanhu kuti vanhu vaite maprimary election varambidze vanhu kuti vaite zvavanoda ivo zvavanoda ivo nezvada kuti zviitwe zvido zvavo kwete zvido zvevanhu kwete havaiti zvido zvevanhu vanhu vaivai vanoita zvido zvavo ivo munyika yevanhu vese vanhu vachie ZANUPF muti kuita seko nyika yanganaka here ikakura nyika iyo hakuna zvadaro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. A America ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rinouya musi wa 3 mbudzi. Pari zvino vanhu vanopfuura 60 emamiriyoni evanhu vakatovhota musarudzo iyi. Umwe wevakavhota chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reVirginia vaDan Moyo, avo vatabvunza pamusoro pekuvhota kunoitwa muAmerica.
Yeah, maelections emuAmerica ikunoku anotorwa seriously nevanhu vepano apa. Tinoona even coverage yacho inoitiwa mumaTV stations nemadebates angaichiitiwa nemapresidential candidates ye president incumbent president Trump na challenger wake Joe Biden. Tukuona vanhu vari kutokomita kutomeka sure kuti vari kutovhota early because most states akavhura kuti vanhu vavhote early. Like isusu kunoku kuVirginia isusu tatovhota this week, tikatomeka sure kuti vhoti yedu inofanira kucounta. So tikuona vanhu vakawanda stereg millions and millions people vasitovhota in advance before musi wa3, which is the official date yekuvhota kwevanhu vese.
Kana makatarisa mafambisiro ari kuitwa sarudzo dzacho dzokuvhota idzi, munofunga kuti kuAfrikawo kana kuti kuZimbabwe pane chatingadzidzawo here kana takatarisa zviri kuitika muAmerica?
Zvakawandastereki zvatingadzidzi senyika yeZimbabwe, especially transparency nedemokrasi yatiri kuona kunoku. Because kunoku America munhu wese vhoti yake inonyatsokaunta and vanhu vanotovhota freely. Hakuna intimidation, hakuna zviya zvekutyisidzirana. Kana munhu achienda kupolling station anoenda akasununguka, and iyezvo hakuna madispute atinoona sezvinoitika kuZimbabwe. Zvatakaona nemaelections a2018 akakontestewa akapedzisira asvika kucourt. Toziva kuti kunoku yes kwakamboitika tikatarisa kumashure George Bush versus Gore. Because my elections actually were very close kuti vadecided kuti akahwina ndiani, akapedzisira asvikawo kusupreme court. Asi for the most part maelections acho ari smooth. Maresults acho anobudiswa on the same day of the election is they are being counted. So as fanana nezvekumusha zvokuti tinoremembe imwe election yakatora mwedzi wese muna 2008 mwedzi wese kuti kuanaunswe kuti yakahwinwa nani. Saka Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda sereki nekubatwa kunoitwa maelections muno muAmerica.
Pamakavhota Mr. Moyo, makanzwa sei? Chisha makanzwa pamakakwanisa kuvhota?
I think kuvhota kunokusimbisa, kunokupa empowerment. Unonyatsonzwa kunge uri empowered kuti you are making a contribution mudemocracy muno muAmerica, kuti your voice is being heard. So it's really chinhu chakakosha stere, chiri very special. And maAmericans, they take it very serious. Havaiti zvokutamba nevhoti yavo, and they want to make sure kuti voice ravo rinozvika. So chinhu chinokuitisa kuti ufeel you are part of the citizenry. Une voice newe zvaunofunga nezvaunoda unotozvisiya pabalot ipapo kutorini ndikutochuza uyu ndevatokenda naye.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reVirginia vaDan Moyo vari parunhare neStudio 7. Mana vaimba zvinofadza zvikuru Four Brothers nekambo kavo Mbereko Yakaramba. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 230 nevanomwe 237. Zimbabwe neZulu yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango. Bato reMDC Alliance rinoti huori ndihwo huri kukanganisa nyika kwete zvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.